Pari zvino tiri kufamba zvakanaka chose patiri kufamba pese tiri kusangana nevagari vemuno muzimbabwe vazhinji vachina varimi vatengesi vemumusika kunyange nevamwe vabereki vedu vari kutsigira chaizvo chirongwa chatinacho hatisati tawana resistance kubva kucommunity asi tiri kutosarudza munhu wese ari kutsigira zvatiri kuita
saka vanhu vanga vachiziva kuti muri kufamba vachiuya kumugwagwa kwamuri
vamwe vangu vachiziva nekuti unoona nekunyange mota dziri kudarikawo dzichikudarika patiri kufamba dzinoridza dzinohuta vamwe vomira vobva vativezera voti nyaya yenyu tiri kuiziva rambai makasinga muchienda kumberi saka tiri kuona kuti vabereki vari kuziziva but maybe nenyaya yenetiweki vamwe vabereki vari kutomira vachibvunza kuti inyaya yei tovazivisa kuti tiri kuenda kuHarare tinosangana naminister of finance vamusuli kuti tivaudze nhunha dzedu kuti mari yatiri kupiwa in bond note haikwani tiri kuda maus dollars
pari zvino muri papi
izvozvi tasimuka panonzi paziswa tiri kuenda kunozorora panonzi paheadland
pane matambudziko kana kuti kunetseka kwamasangana nako here kubva zvamabva kwamutare
kunetseka kwatingange tasangana nako kushoma zvako kekuti vamwe vadzidzisi vatava tichifamba navo vari kuita mainjuries vamwe vari kuita mabruises kana kuti mamasoles anoita strained saka vamwe vacho tinozombopota tichivati vatutire havo makombo unomira kumberi asi vazhinji tichinavo asi we are impressed with the support iri kubva kucommunity nokuti even accommodation vamwe vanotibvunza kuti muri kurareti kana maneta tovaudza kuti tinongorara kana pasango vamwe vototi offer pekurara
ava vanenge vakuvara munoita sei navo
pari zvino tine first aid kit yatiri kufamba nayo yatiri kungovabatsirawo nayo asi vamwe vacho vari kungoendawo vonozorora vakazororawo tozosimudzira nawo tine umwe chete akaenda kwachiro akambopiwa mapenkillers akangobva akemuprogram takamuti aende kunozorora
saka izvi zvavamwe vanokuvara vakawanda here
orit panyaya yeutano tingangoti hedu kunyaya yekufamba nenyaya yedistance yatiri kufamba fatidinormal padistance yakadaro sekuti tanga tisina practice yata takamboita kufamba distance yakadaro but vazhinji vari kuti vakambozorora zvavo vosimuka as much as youare working tiri kupa mukana wekuti tikatifambe fambe pakaita haakukahadzika haakuneta tomupa nguva yekumbozorora tosimudzira
pane vamambotsvagawo here muchichema chema nenyaya yeutano kuti vauya vachikubatsirai pane avo vanenge vakuvara
tisati taita esevhs hatisati tatatsvaga hedu mamedical specialist
vadzidzisi vangani vari kufamba nemi
pari zvino tine vadzidzisi vanokwana kudarika ivo 40 plus
saka munotarisira kusvika kuHarare rini
tiri kutarisira kusvika kuHarare musi wa19 December tarara kuheadland asi pazvose tiri kuda kufara neutsigiro hwatiri kupiwa nevabereki mabhizinesi community vamwe vari kungoti tikasvikawo vakanzwa nyaya yedu vototipawo zvekudya vototipawo kana pekurara tinofara neutsigiro hwatiri kupiwa nevabereki.